Hit music empire. Can't cool down tempire. Pop 10 to the world again. Okat in the vegan, the token, the rumble, the chin, yeah. Ah, nigga want the fundi samushon. Nigga want the titi samushon. Okat in the fumuke kushure and the toki. Ah, nigga want the tati sakuro. Nigga want the tati sakuro. Na kutindi the soja de makore. Asuye te shure de tokere. Vano da di kage vano kore. Asuye de soja de makore. Atimo zvedu mumabhuku asitakarwa chimurenga kufamba kwatakaita taneta nezvidzinga kufa kwemurume zvanzi zvinoda kushinga atenda kuzvitenga izvi zvirimo mutsinga soja remakore asiite shure nditokere vanodandikange vanokore asi ndiri